manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo mbudzi 6/2022 Mangateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi Zimkadzwani yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperinenzi Marvel National GS Special Agents like portrays aerospace neNASA yeZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anana America neRussia kuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisira zvinhu zvakadai. Nakwemvura, mapekinisi anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures. Anakati rekodhwa ka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikurudza kudenda kuya kuya. Apo kuti environment, climate, kuti zvinofamba sei. Sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaone kuti maforest avo achipera, mvura avo chitiriitika mvura futi kana kune edinisitindezvekuchaita mvura yanovaiyaiya kana kuchaita earthquake satellite anopa information ana data kuti zviedionisai. So a good department vandasendez parini pandekuagricat zvanenge vachiona matekeri nekuenda kwenguva temperature ivenda chikwirana nezvimbo. Ah, mazuva ano mvura yachatandi nayo muzenda sisini. Ah, mazuva ano kuindira emazoni yedai kuti inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu munyuri yeZimbabwe yeni vamwe will also benefit kanzuva yachoni mazvo imeteorological services muZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ kuni afenzo sele zani kete zozo akaenda kupan kutoka Tokyo kutoka Nairobi kuzungumzia yangu chanzo kulingana kiri na mama alianza makubu kuti like kuzungumzia makubu Uganda na bendi ya Japan kati I think a few minutes before launch, I had a problem. I was on an alarm. I was going to motor. So I was like, I was going to go to the motor. I was going to go to the motor. But it was a week. It was not as big as it. I had to do that. And very soon, in that time, when I was starting to go to the motor, I was going to go to the motor. I was going to go to the motor.
Munga pa mwenzaniso ere ipapo
sezvakaita ma drone adzona ndechamukira kudai anga imirita kuzvara kuti ma drone enange yizi inga masachia kuti waitukirira iyo yekuzvinye dzokusenda na Elon Musk apo panenge zvida kukambira mayo zvekuti zvidenda kuti vanhu vambobata kuti internet adzinyi atiti kukambira izvo pari izvo ndiri kukambira data reweza
Saka tichi tarisa kuti murikuti kanhu ka diki diki kanga dure zvakaita sei tichi tarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars. And actually it's called the cube set. Cube set like that. So zvinhu zvakatodhizaina kudhara. But now my engineers anenge akuprograma makomponenti zvinhu. That's what we are doing in the amateur radio. We are coming to the ground. We will send the messages to the end.
Nyanzvi munyadzezve umhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomisheni ehurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavari vachigara iyi vakaipiwa mugore 2000. Dzimwe nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaizi aiwa ivhu varende kuvanhu vatema vade kugara kwavanga vachiti vakati vakamastatures avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori nemurungu aizi jobai ndeko vanga vachigara. Saka mugore 2019 pakamboita kambudzikore kuti vakangonotisirwa zvakaratidziswa revamwe vanga vavuri aiwa ingaiti famuri varende nofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo vakatongopindira tikataurira navo kuti aiwa vagari ava havada kunezokuenda kuti vange vangogara uye chiro kwacho hurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwisa anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sechinwa zvozi aiwa famiri inofanira kudzoka kuda vanamasiyana ize brigadier. Saka pakunengana vari kuita ivo kutarisikwa kuti vari kudesana vachitipa kutisirwa dzimba dzavo. Saka tiri kushungurudzikana kuti pavasikirwa dzimba zvinhu hazvii kumira zvakanaka. Havana pekugara vanga vachigara vati dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achitekwatekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasikora tiri nechesande vakanayiwa. Vakabva mufamu iri rimi zvinoonerwa makukana vakapika vakaenda kune rimwe riri pasaiti
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri?
Ndiri kumekanidza kuti pamwe vari kuita kuti vamwe vanhu vacho vanenge vachiuya pamwe pacho vane zviidentifiyawo sekuti ivo masoja vamwe vacho vezviidentifi kuti mapurisa asi hapana anenge achiuya pakuva ari formal state nekuti nyaya dziri papanyaya yagari awa ndidzi kuti isu seveplatform for the community development nekwakawanda wanda kuitika zvedambudziko rakadaro sekuti imwe wadzikiremezaguna takamboita zvakadaro tikapindira saka vamwe vari kuona sekuti kana nyaya dzikaregi dzichienda kumatare dzinotora nguva yakawanda saka vari kuda kuti vabudirire ava vanenge vavakuira kuita violent yekupisa nekutwanya kuitira kuti vagara vanyange vanaenda kumatare vakanzi vabudirira vanenge vakusina dzitrike dzokugara saka ndozvekutikanganisa izvo nekuti tamhanya kuti nyaya iyi sezvo taona kuti ine vanhu vakawanda vari kushandisa simba kana tisinganyatsozivawo kuti mberechii nekuti vanenge vachizviti vaakuvagari vari kumhanyirira vanozviti zvisiri vehurumende tiri masoja tiri chichi saka hatinyatsoziva kuti zvii zviri kuitika patatamboendako ida kunotsvaga kuti inyandozivisa rinyaya yakamira sei taitosvikawo kune vanhu vanga vachitichidza chiridzira saka tamboona kuti tinofana kutsvaga nzira dzakanaka dzekuenda kuti tina kusvika tisina kuvatina kukanganisira ivo vacho vatorira kubatsira nekuti nyaya iyi kwatiri inyaya iri mumaoko enational peace and reconciliation commission iye dzakambomhangara zvezvakare sevanga vachitanga kuzimbabwe human rights commission saka hatiedzave platform for youth and community vene vanozina nenyaya iyi tine mamwewo maindependent commissions ari mukati mazo.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari varunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission yenational peace and reconciliation vaObert Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitarise nenational peace and reconciliation commission tine simba ikuratiisira nekumbero mutemo wenyika constitution yezimbabwe section 252 subsection f inoti vaya vanenge vachidakuunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo vamwewo nekuda kwetekinoloji mazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail vamwe vachitumira ari mawhatsapp saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kunprc tinotochiongorora ndosaka ndiona nprc ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika mamutare eastern region tine hofisi mamutare muguta remutare tine hofisi muguta remasvingo tine hofisi muguta regweru tine hofisi mulawayo tine hofisi muchinhoi vaza shoma anoteera tichange tichivhura ine hofisi mujindura chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yenprc.
Imimi munozoita sei kana mapuhwa chichemo?
Kana tapuhwa chichemo chauya kwatiri tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu complaints handling investigations and legal services department inova ndiyo yandinocheya ini thematic chairperson webazi iroro tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict ingava conflict yokuti vanhu tanesana nyaya dzeminda nyaya dzezvicherwa nyaya dzakangosiyana siyana maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari vonzwa zvenyaya kunzwa kune vanenge vakamhanyarirwa toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo kana iri nyaya tinoti kana nyaya dzinenge dziri ndingwanedzidzo of criminal matter tinobva tati aiwa kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munhu aro hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvi yacho zvakadaro anirwa propati yake inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotisana kumatare vari kutsingisana kana mumacivil posts zvakadaro isu hatizowani simba pamutemo Zokuti tipindire munyaya zvinenge zvaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza muto wakanaka. Zvikwanisiro zvinombotinetsei nekuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuita mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingasvori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative Rainbow Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 13 nyika dziri muSouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti dai taiita May 27 muno muZimbabwe neunder the team iye rinenge richidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kuti kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi, uye kuti vange vachinzwisisawo kukwanisa kunzwisiswawo nemunharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Saka tinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsara ngururo zvinofamba sei.
Okay, ku meet and meet albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu, tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinodo sevanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombominita even kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence dzino shika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta vaite sei nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsira munhu limitwe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uye ko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo?
Pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 3 778 165 695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroad Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita mesemis albinism in Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinoita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative, vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vawande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Hazina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvinodambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbirawo hangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupona zvandanga ndichida kuita. Asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandibudisira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 ngukipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisa kashima bengamanisha abantu manje ngibaba umnyaka kwaneke wakho wathi unamanisha abantu kodwa ezixokoze zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lomthitho ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwayo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala kwemkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anqintisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izakhamizi zemahlobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Izeki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Izeki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwe ukuthi abantu bebekuletafula lapha abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Izeki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizwe.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhlane lokana sisomteni ndaweni esibambeni. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhonela awusuzwafa buthula ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma athi yona right is no violence but asibe nabantu amanotshi abantu yobeiyasinsiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethwa kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenini but kuzosiwa lathi thina iziqoqodo omahlafuna ishingana ethethe lenkani ababebethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubo mangameli bethu, kungasuki weza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyizini Mnangagwa. Angikholisi bona uthamisa kashuma bika amanotshi abantu and manje ngubaba uMnangagwa neke wakho wathi unamanotshi abantu kodwa eziqoqodo zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivele egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho okumele kwenza kwenzakale kodwa kwenzakale mina lawe khona apha singaxabana sibabili kubotshwa bani chu kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo udlodlo sazi ukuthi ungwezane ozabotshwa ngudlodlo kodwa udlomo kunguye obuye wazojaya udlodlo kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilunge njalo ke sengisithi kuzulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu yibo who are to blame nxa izani itshaya abantu ayingalitholi ivoti yikho ngikutsho ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumza wami ungubabazana
umnumzana Freedom Murethu okubanja lezanu p f uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela ezimbabwe
ntshele antshele then sikabele umuntu amanga ngoba ube khona ngalo ngoba uwazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yaleyo some of the things are stage managed angiyali sibe ukuthi kuba kwenzakala kwezindawo so abantu bathayi but let's investigate ubone ukuthi abantu abathaya abantu bangobani siye kothi abantu sigcone izani PF sibonke ukuba kwenzakala izani PF abanye phakathi kwamaphathawo balama divisions between their parties and baye ukuthi bengaqedelana bengachana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi abantu bena trying to settle their scores within their political parties then they just start blaming us see now one of the violent party and I thought it's been the party of violence I have to talk about it on time we have to say that in 2023 lapha asikhanga sona nini singa sona nini ama political parties ethu mobilize ontanga njengathi abantu bezamthembu singasetshenziswa ngizakhumela special ama youth abanye abangani bethu abakumanye ama political parties let's not be used in violent activities singontanga the future of this country in our hands singasetshenziswa ukuthi sikhane betshaya abanye kusasa yithethana sikhangelene futhi kusasa yithethana sikhangele sicela asezikwanisaqethana amasawuti ngecethana impuku sizesirisodwa emalokishini amayito engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo izani kefu safundiswa ukuthi intano singayenzi i-violence ngiyabonga kakhulu
ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat yi-satellite encane, ezingane nje. Ngayi ngaza le bhokisi ndikhathuna hayi ukusinda kwayambona kuyaziya 10 kilograms mandinganisa kodwa nxa ilontshwa nje njengamakhethi bayisiyaqonda esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze iprogram ikansa i-Uganda lezilapho le-Japan ibhokisi lakhona le kuyi-satellite idizayinwe ngamanjini yasena le-Japan after izimbabwe zifomuye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency umsebenzi wayi-satellite le ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka lomthise ongakanani umoya ongakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona ayifanani nalawo ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa wona le ilungiselwe ukuthi i-collecte i-information ezimbabwe izedication ihlasa emagama phela njani izedification iyanceda lokhu ekutheni kwakhona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile thetheni imediayo njengoba ngithazi ukuthi kulento ethiwa i-global warming
ye kodwa singathi kunceda ubani khonokho Ndlovu
kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke kuyanokuthi nxa uhlanele nyamsesaza ilimvuzo izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njani ekhorrekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngihile program the NASA involved, which will empower Amazon at the time. And I was loving the country. It is the release. It is a secular that the quality of the IA. You are very secular.
Singathi ke idata inale iyahluzwa mbani idata inale etholwa isatellite le
khathesi currently organization abayibumbayo iagency eyinsta isenzethe Zimbabwe so main down to the conflict line limited services abantu abayikini alona bamatha 8150 abanqawuza ngi escape ngenjalo lamanzi athi ke ngizokuthi ngiyenze Zimbabwe ekhona ukuwona 8150 kodwa abamele lokusizela
umnumzana Robert Ndlovu yingcwethi kwezobulembu beintanethi besixoxa laye ekubulawayo. Singangena kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye le-Senate kukhetho lolu. Indizamtshina ye-Precision ebithwele abantu isuka e-Dar es Salaam isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. So we start it, says a masigo. Where's a masigo namusha? Spoke alumnums and a kalogu kumete, oti, watch out, Likosigas lucky. Spoke on Jalo, what about Lulu, Lumnums and Bonisim Tunga, Ingwetti, where's a masigo? Ulopen you also and the Wenzio, Oluti, Gulava Sifazana, Avachama Tota, Emma Tabellan and South. Ukubete uti loku, Gonzagala as in Lini, Elizan Loke Chigalele.
Ye kumete kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba.
Sizokuthola amakhosikazi enu alithwase nzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani tshela mina kumete.
Hayi abapheki abasazi ayineni sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngiseSouth Africa babutu.
Ye.
Angazi ukuthi ukhapha kanjani hey bayahlupha manje.
Mina basalibhekele abenzinto njalo balethusela.
Sesiphila ngamacheck away.
Nkosi yami.
Hey angazi akulungisa kanjani manje.
Lokuthaywa lapha bali gijimise ezindlini.
Basigijimisa.
Kabe kutheni kumete?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangaki kumete?
Hayi mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka kumete?
Hayi ngihambe emaphoyiseni. Abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudala thina masikhula sasibheka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuphakiwe, uvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani basala bekhathele.
Hey kumete kuzima lokho sitshela khona.
Ah kuzima babuto.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegedela wayebona intambo leyegedela.
Kuzima ukuthi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacala ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise South Africa yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani abasingle bazokutshela izinto ezi-wrong ezizagcina zilixabanisa. Most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa. So ngangikhuluma lo munye umuntu ngixoxa ngisithi there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokhu athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele. So and la South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolice ezi-more than 10
hake wona mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha ugumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu ngenxa yokungathoba ugumede inhliziyo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile. Sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina bazali abaningi sakhuthazana ubana kasibakhulekeleni abantu bethu uNkulunkulu uzayizwa emkhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowo. Namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo. Uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ichiyachiyeleyo nxa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasingiphila la enxa sasanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into. Bakhona abantu abanjalo, ngikhuluma kubo namhlanje kangicwicwizi. Nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukhathayela ukuthi isikhundla bani, ingqekuyisikhundla leso olaswa emphakathini, gwemana lo bubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo, uqhubeka lo bubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe. Yikho phela sibona abanye abantu ngitshwela lapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeli ngoba ayalumela. Amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu okuthiwa yibo abakhulu elizweni, abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi. Ngoba na ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu. Ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu, uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafekthari, kasibasweli ingabe kungabi sengitshwela kulo ilizwe ngokwalo. Kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abizwe futhi kasoze abenzele okuhle, kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini, siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo. Asikhulekeni Thixo ingcwele, busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumelelo yemidlalo iKasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0, Ngezi Platinum 0. Triangle United 1, FC Platinum 1. Highlanders FC 1, ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0. Some beauty defines the nature of a person.
All the things you see. Mnguli ophuma kobulawayo. Ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini, ngililethele i-album lami elisha. Engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyinsinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela abo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku album yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayikhona ku YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku Spotify kubo iTunes lizoyithola and lizothola lonke album likhona apho mina nga release ingoma ezi 8 ku album lami lona leli engilikhiphe ngo 2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo suku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le sithatha yonke into ebisenzeka siletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngapi siya ngapi. December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizoperforma khona kobulawayo ngiperforme la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42077 8507 588.
Umamozi lo usasibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi omanje ukhona ngale ke eAustria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.